manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo voendeswa kumatare nenhengo yeparamende yakaitwa kafira mberi nevasori. Gamba munyaya dzemitambo Susan Chenjerai aradzikwa muHarare nhasi. Uwandu wevanhu vari kugura michato kumamisha woramba uchiwedzera zvakanyanya. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nengo yedare reparamende yechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change vata kudzwa ngadzore vaendesa gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe mukuru wevasori vaIsaac Moyo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vasori vaviri vavanoti vakavapamba vakavaita kafira mberi vaNicholas Kajese navaAbraham Pasi kumatare kuti vavaripe mari inosvika zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $150,000. Vangadziore vakapambwa musi wa1 mbudzi gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori ava vakarohwa zvakaipisisa. Vakasiya vakandwa musango kuChristian Bank pedyo neguta reHarare. Vanoti zvakaitwa izvi kutyora godzero dzavo semwana weZimbabwe. Masangano akaita seUnited Nations, European Union uye hurumende yeAmerica akashora zvikuru nyaya yekupambwa kwavo uku. Vakazembeka zembe nevakuru vemapurisa vakavimbisa kufefeta nyaya iyi asi kusvika pari zvino hapana asungwa kunyangwe vangadziore vakakwanisa kutora vhidhiyo yevanhu vakavapamba. Taedza kubata vakazembe kuti tinzwe divi ravo asi vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Tabata vangadziore kuti tinzwe kuti sei vafunga kutora danho iri.
Chakakosha kuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu vari munezvematongo enyika uye vari kudzoro dzavanhu. Nyaya yaita kuti ndiende ndeyekuti zvichange zvichidzokorodzera zvinofanira kunge zviri pamutemo kuti mwana wese weZimbabwe kana ange uri munyika mwana weZimbabwe zvemene maonero ake kunyange asinge akasiyana.
Ko nyaya iyi yasvika papi pari zvino? Pane zvamakambonzwawo here kubva kumapurisa nekuti patakataura navo vakati vari kuferefeta?
Mapurisa pasati pane kana chavati vaita kuferefeta chaiko ino hapana zvatatindaziva pane zvavari kuita. Ndokusaka tatora danho iri kuratidza kushushikana nekushungurudzika kuti kana tichinge taendesawo nyaya iyi kumapurisa zvinozoita kuti munyarechi doo zvinoita kuti tinge zvichiratidza kuti vanenge varipowo. Saka ndikati aiwaka nyaya iyi ngaiongororwe kana kuti vanhu ava votobatwa vonge vachipisa mariri.
Ivo vamatumira tsamba idzi masamanisa aya pane ati apindura here kusvika pari zvino semazira amuri kuita?
Hongu Mabhete andiudza achiti vange vanyorerwa vachinzi vanhuvachiti vamwe vacho vange vati havavazivi havasati vambonge vashanda navo. Saka ndichii ndakamirira kuti ninzwe zvizere kune Mabhete ari kubatwa nyaya iyi kuti ninzwe kuti zvavapapi. Asi nyaya iyi yatova mumaoko mavo. Tamirirawo kuti tione kuti ichange ichinzwikwa sei uye ichateedzerwa zvakaita sei. Asi chidanho chatatora ndechekuti umwe neumwe anenge asaura mafungiro ake semwana weZimbabwe angewo achichengetedzeka ange ashirimikidzwa sezvinotaurwa nemapoka ayo apiri sezimbabwe uye senebumiriro remutemo redu senyika rinoremekedza atinoti human rights rinoremekedza mwana wese wezimbabwe zvisinei kuti wakaberekerwa kupi asi kana uri mwana wese unofanira kunge mumutemo nekodzero dzako.
Nengo yedare reparamende yechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatakudzwa ngadziore vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaemasonangagwa vasunga munyika nhasi vakananga kuMozambique uko vari kunonyorerana chibvumirano nemutungamiri wenyika iyi vaPhilip Nyusi uye mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi cheurongwa hunonzi Techobani Deep Water Port. Mutauriro vamunangagwa vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti pasi pechibvumirano ichi pachavakwa njanji inodarika munyika nhatu idzi kuitira kusimudzira nyaya dzekutengeserana. Vanhu vakawanda vaungana kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi pakuradzikwa kwegamba munyaya dzemitambo Susan Chenjerai aizivikanwa nerekuti Amai Rwizi mumutambo wepaterevhizheni yeZBC wakaita mukurumbira munyika makore adarika wainzi Mhuri yekwaMukadota. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Vaungana kuzonekana nemufi vanosanganisira vanoita zvemitambo, vashandi vehurumende, vemakereke pamwe nehama neshamwari. Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vati vafara kuti hurumende yabatsira pakuvigwa kwavo runova ruremekedzo rukuru.
Hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Vakamboshanda naChenjerai mune zvemitambo vari mutambi uye vachitungamira sangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vatsanangura mushakabvu semunhu akavhurira vamwe vatema nzira munyaya dzekuita zvemitambo.
Munhu akanga akasimba pamazuva azvainetsa nokuti mazuva avo chaiwo mazuva varungu pavakanga vari chiri kutonga.
Mutambi wechidzimai Kesia Masona anozikanwa neremadonhorirwa rekuti Muchaneta anoti mushakabvu ndiye akamupa chidokwadokwa chekuita zvemitambo.
Kwatiri isusu Susan Chenjerai is an icon, a legend and ndoma pioneer eacting muno muZimbabwe kumadzimai. Saka kwandiri munhu wekuti ndingati she's an inspiration.
Mumwe wemutambi wechikuru wemuHarare Ambuya Rosemary Chiona anoti Amai Rwizi munhu akasimudzira tsika nemagariro evatema.
Vaimira mira nemurume vachimutsigira asi kana vaakumba vaavega vaitaura mashoko anodzora munhu kwemunodarire kupanya vanhu nebaba varwere.
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanoti mushakabvu akaita kuti zvemitambo zviite chiremerera.
Vakatanga kuita basa redu remadrama nguva yakanga yakaoma chaizvo zvichinzi izvi ibasa remarombe kunyanyanyanya vanasikana vavasingatenderwi kunzi anoita basa redu iri zvichinzi izvo ibasa repambi.
Mugore ra2020 Chenjerai ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends semucherechedzo wekupemberera makore makumi mana Zimbabwe yawana rusununguko. Kusvika panguva yekushaya kwake Chenjerai ange akambosiya zvemitambo ave mufundisi mukereke yethe New Gospel Church of God uye ange ave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa 83. Chenjerai akatanga zvemitambo kumakore kuma1950s asati atanga zvekuimba. Mugore ra1951 ange ari nhengo yechikwata chevatambi cheBantu Actors ndokuzobatana nechikwata cheMarandellas Bush Babies muna1958. Akashanda nevaimbi pamwe nevatambi vakaita mukurumbira vanosanganisira mushakabvu Safirio Madzikatire aizikanwa nekuti Mukadota, mushakabvu Oliver Mtukudzi pamwe naThomas Makanya Mapfumo. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmon Zofu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vari kutarisirwa kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa nemusi wemuvhuro. VaKagame vari kukwidzana navaFrank Habineza vebato rinopikisa reDemocratic Green Party of Rwanda, uye vari kukwidza vakazvimirira vaPhilippe Mpiyamana. Muna 2017 vakakunda vaviri ava zvine mutsindo apo vakaona mavhoti anoda kusvika zvuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99%. Vakuru mubazi rezveutano mudunhu reGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu makumi matatu nevaviri, vakawanda vacho vari vana nemadzimai. Hondo pakati pechikwata cheHamas neIsrael yadarika mwedzi mupfumbamwe. Israel inoti yange ichiuraya varwi veHamas kwete vanhuwo zvavo. Madzishe nemasadunhu anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurambana kumaruva. Nonrai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimambo akawanda anoti ari kutonga nyaya dzekurambana zuva rega rega, vachiti zvinoita sekuti varume nemadzimai ari muwanano havacharemekedzana senguva yakare. Sadunhu Katiza Gombo vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti nyaya dzavari kutonga dzekurambana mudzimba dzakawanda zvekuti dzekuvatemesa musoro. VaKatiza Gombo vanoti pose pavanogara dare vanototonga nyaya dzekurambana, asi kazhinji zvichikonzerwa nevarume vanenge vaita ruchiva kana kutadza kuriritira mhuri.
Maonero atiri kuita vamwe vanozopa zvikonzero zvisirizvo, asi chikonzero chaicho chaicho ndechekuti kuoma kweupfumi mumba umu mumusha umu kukashaya chekubata, vazhinji vamwe vanenge vaakuita zvoupambi pambi kwozoitawo ruchiva.
Sadunhu Katiza Gombo vanotiwo kana vanhu vabvumirana kuti vave kurambana vanogovana pfuma sekuwirirana kwavo, asi kana vatadza kuwirirana ndipo pavanoenda kumatare.
Kazhinji zhinji vanhu ava vanotaurirana mudare medu mwemwe kuti ini ndada kuenda, asi ndine mombe dzangu handine mbudzi dzangu. Murume ukamubvunza kuti shuwa ane mbudzi here, kuti mbudzi dzake uifodzino kana kuti mombe ndedzedu tese.
Mambo Ngezi vaPeter Pasvamire vekumhondoro vatendawo kuti dzimba dziri kuparara kunyange vachiedza kuti veukama vamboyananise.
Isusu pazvamo tinombotirai, asi kutaura sekwadi dzimba dziri kuparara.
Mambo Ngezi vati vanoita matare avo kamwe chete pamasvondo maviri vachitonga nyaya dzekurambana dzinosvika gumi pamwedzi. Vati pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera kugurwa kwemichato.
Mameseji mafori zvese zvobva zvabatwa ndombo nokuhaburiswa anapa taneta rinyaya yekuti ndabata hombo kuti mai vari kuvane mameseji vari kudanana nemunhu ende munhu uya otobvuma kuti chiwa inini mukadzi akandigara nhamurume nemurume atatoparisa kudara.
Mambo Zvimba vasitanirinya Mondoro vanoti kunyange nyaya dzekurambana dziri shoma mudunhu mavo dzachiwandei hadzo kudarika nguva yakare. Mambo Zvimba vati kurasa tsika dzechivanhu pakugadzirisa kusawirirana ndiko kumwe kwave kupa kuti misha iparare. Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo munyika vaFortune Charumbira vekumasvingo vanobvuma kuti dambudziko rekurambana mudzimba ratekeshera nenyika. Gweta rinomirira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai muzvari Sepindlovu vanoti zviri kuita madzimambo zvekurambanisa vanhu vane michato isina kunyoreswa nekupanana gupuro zviri pamutemo.
Madivhosasi vanoita but anenge ari wanano dzezvechivanhu dzekungobvisirana pfuma. Kana dzawanano dzine mamarriage certificate dzinodisolva kumacourt, macivil court, either kumagistrate court kana kuti High Court.
Mapurisa vanorwira kodzero dzemadzimai vakaita seZimbabwe Women Lawyers Association vanoti mirishonga mudzimba ndiyo iri kukonzera kuti michato yakawanda igurwe. Muna chivabvu gore rino pazuva rimwe chete dare reHigh Court Family Law muHarare rakatonga nyaya dzekurambana 55 pazuva rimwe chete. Vanhu zana nemakumi masere nemashanu vakarambana mumwedzi mumwe chete. Judicial Service Commission inoti kubulawayo gore rapera vanhu mazana 56 nevasere vakarambana. Matare anoti nyaya dzekurambana dzakatanga kuwedzera zvakanyanya muna 2014. Nyanzvi dzinoti michato zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% ichagurwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba kurudziro yevamwe vakuru mubato ravo yekuti vasiyire mumwe anotemwa dzinobva ropa chigaro kuti akwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Izvi zvinotevera kutatarika kwavakaita pagakava nevavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump. Ko vaBiden vakabuda mudariro ndiani angatungamirire bato remaDemocrats musarudzo iyi? VaBiden vanoti vari kukwikwidza kuti vakunde musarudzo iyi.
I think I'm the most qualified person.
Ndinofunga ndini ndakakodzera kuti nditungamire nyika pane vose vari kukwikwidza.
Asi mushure mekusarudzwa nevanhu musarudzo dzemaprimary dzemaDemocrats, mukuru mubazi rezvematongerwo enyika paUniversity of Virginia Center for Politics Valerie Sabato vanoti
there is only one way for a nominee to be removed, and that is for the nominee to decide not to run before the convention.
Pane nzira imwe chete yekubvisa anenge asarudzwa nevanhu. Iye wacho asarudzwa anotofanira kuti haachadi pasati paitwa gungano guru rekuti atenderwe kukwikwidza zviri pamutemo kana kuti convention.
VaBiden vakati havachakwikwidze muteedzeri wavo amai Kamala Harris ndivo vanenge vaine mukana wakakura wekutungamira. Asi amai Harris vanoti vaBiden ndivo vakasarudzwa nevanhu. Vari kushorawo vaTrump nekutadza kuwirirana neaive muteedzeri wemutungamiri wenyika panguva yavaitungamira vaMike Pence.
Between Joe Biden and Donald Trump, only one candidate on that stage has the endorsement of his own vice president.
Tarisa iwoka. Pakati pava Joe Biden nava Donald Trump, mumwe chete wavo ndiye chete ari kutsigirwa nemutevedzeri wake anova vaJoe Biden.
Zvinafundo Christian Gross vepa University of Southern California vanoti amai Harris vanokwanisa kukwezva vavoti vasati vatora divi.
The one thing with Kamala Harris that I think makes her a little bit more electable than Biden right now is if you look at the polling, there's more independents who are undecided about her.
Chandinofunga kuti chinopa kuti amai Kamala Harris vakwanise kuvoterwa kudarika vaBiden ndechekuti pane vakawanda vasati vazvipira kuti vanovotera here amai Harris uye zviri nyore kuti vavanyengetedze pane kuti vaBiden vaite izvi.
Mumwe arikunzi anogona kutora chigaro ichi kubva kuna vaBiden ndigavhuna wekucalifornia vaGavin Newsom. Asi ivo vanoti vari kutsigira vaBiden uye vanga vari kudunhu reMichigan vachitsvagirawo vaBiden rutsigiro svondo rapera. Gavhuna wedunhu reMichigan amai Gretchen Whitmer ndevamwe vane zita rirukandwawo mudariro asi naivo vanoti vari kutsigira vaBiden. Amai Whitmer vakakunda musarudzo mudunhu rakakosha zvikuru sezvo risina divi rarinowanzorerekera musarudzo. Vane rutsigiro rwakawanda kubva kumaDemocrats sezvo vachitsigira masangano evashandi uye vachiedzawo kuti pfuti dzisangotengeswe zviri nyore.
Week after week in America, we see grim familiar headlines.
Shondo rega rega muAmerica, panobuda nyaya dzinorwadza moyo dzekupfurwa kwevanhu.
Governor weIllinois vaJB Pritzker ndivo vane dunhu riri kuitirwa musangano mukuru wemaDemocrats uye vane upfumi hwekukwanisa kutsvaga rutsigiro munguva pfupi pfupi. Vanonzi nevamwe ngavapinde mudariro. Kunawo amai Michelle Obama, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama, avo vanoti avo havasi kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi amai Obama vane rutsigiro rwakakura kumaDemocrats. Ongororo yakaitwa neReuters Ipsos svondo rapera inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange sarudzo dzikaitwa iko zvino, asi amai Obama vanokunda vaTrump nezvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Asi vaSabato vanoti havaone amai Obama vachikwikwidza. Asi vaBiden vakati vari kuda kukwikwidza, vanhu vacharamba vachita fembera-fembera kusvika mwedzi unouya apo pachaitwa Democratic Party Convention kuChicago. Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News. Munawo dzemitambo, mumwe mumhanyi wechidiki Tapuwa Makarau anoti ari kufara nekuwana mukana wekumirira nyika mumakwikwi eOlympic Games Paris 2024 achaitirwa kuFrance kubva musi wa26 mwedzi uno kusvika musi wa11 mwedzi unouya. Makarau mumhanyi wemujaho we200m. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndo kufara chaizvo chinhu chandaive nechishuwo nacho kubva nditange zvokumhanya izvi. Saka ndakabudirira kuenda kunomirira nyika kumaOlympics uku ndakanzwa kufara ende ndakatenda Mwari nezvozvo.
Wakatanga riini kuita zvekumhanya uyezve uchange uri kupinda mumujaho upi kumaOlympics?
Zvokumhanya ndakatanga ndiri kuprimary ndisine trophies ndichimhanya mahedos, but ndanga ndisina shungu nazvo. But ndakazoenda mumazoe ndipandakazotanga kuita serious nazvo, ndakukonsetita nezvazvo zvakanyanya. MumaOlympics ndechange ndichimhanya mujaho we200m, ndo mujaho wandichimhanya iwoyo.
Uri kuita gadziriro yako uri kupi uyezve uchaenda rini kumaOlympics?
Pari zvino ndiri kuGermany ndichiita gadziriro yangu yemaOlympics, and kumaOlympics ndichawanikwa ndichienda 25 July, maOlympics achizotanga 26. So pari zvino ndiri kuita gadziriro yangu ndiri kuGermany pamwe chete nemumwe wangu makanaka Ishecharamba.
Chiwiro yako ndeyei takatarisa iwo maOlympics aya? Unofunga here kuti uchauya nemenduru?
Ini ndangoti chishuwo chokuya nemenduru kubva kumaOlympics chiripo, asi kuti ndizoriwana chinhu zvakaoma, nekuti mune mumwe ari kubva kunyika kwavo achiuya akatageta menduru iroro, and zvichange zvakaoma kuwana menduru pamaOlympics nekuti igoo yemumwe nemumwe achabva kunyika kwavo achiuya kuzomhanya akamirira nyika yavo akazvimiririra nyange netsinza ravo. Saka ini ndangoti chishuwo chiripo.
Uri kuwana here rutsigiro rwakakwana kubva kumhuri nevamwewo?
Rutsigiro ndikurwana rwakakwana chaizvo kubva kuvabereki vangu nemhuri yekwedu pamwe chete neveZimbabwe Olympic Committee. Ndinoramba nyingotenda Mwari nokundiunzira vanhu ivavo mukama weupenyu hwangu, nokuti vashandura upenyu hwangu, vachinja upenyu hwangu. Mhuri yekwedu inondibatsira zvikuru sei neminamato, nokundikurudzira zuva nezuva ndirambe ndichishanda nesimba.
Uyo anga ari mumhanyi Tapuwa Makarau achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari kuGermany. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 mangwanani, mamuka sei paStudio 7? Nkoma Wande, Nkoma Blessing, Taboka Ncube, Shibisei, ndimukanya pakukwe. Ndoda kuti chiri kuitika panyaya yeschool feeding program scheme iyo yandanzwa kuti WFP yakuda kuti zvinhu zvakatononokerwa. Vaona taka isusu sevarimi tanga takati hurumende ngaitichereri zvibhorani, kana kuti masangano akazvimirira ega isusu varimi tingasichere zvibhorani toita munda watorimira watinorimira kudya kwechikoro. Zvikadaro zvinoti sekuti isusu feeding program scheme taigara tichiita pataitora matura edu tonopa kuchikoro, chikoro chobikira vana. Asi tikukundikana izvi nekuda kwekushaya kusanaya zvakanaka kwemvura. Saka zvinoti hurumende dai yachicherera zvibhorani tokwanisa kuita madiridziro tichirima tonopa vana zvekudya.
Vakati mhuri yeZimbabwe
zimbabwe pa studio 7 apo pakadina baba bazao lokora kutaura mwana wamai pamirire zvanobvio ndewe yaunopindura raka inobva vanhu but sometimes unotaura chokwadi
makadi pa studio 7 ndi baba wevanhu baba chinogurei ndinokutendai baba vanhu girikino vanga vachitaura pa studio 7 nawo vanga vachitongana navamavhaza wamavhaza havasi wokuteedzera vamavhaza vari pacondract varume vazhinji vari muzanupf vanana ndoro vana mavhaza navamwe vese havana kumbosiyana nana shabangu nana mwonzora vanhu vari kupiwa peiro vari papeiro yezanupf vanhu vari kutengesa upenyu hwevana vezimbabwe havana hanya nevana vezimbabwe vana mavhaza saka vachitaura zvavanongotaura izvozvo izvo saka tinokutendai zvikuru baba vangu vachitaura vachipikisana navo mavhaza avo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp number dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga nemuimbi wemusambo wesungura taurai pinda anozikanwa nerekuti T1
gitare unogona kutaura here iwewe unogona kutaura shuwa shuwa alright kana uchigona kutaura mhoresa vanhu ita makadii henyu
zvemimhanzi izvi ndakazvitanga 2005 asi ndakazoti fambei nekuda kwekuti ndaona kuti zvinoonwa kuti zvizondibatsirawo mangwana 2009 ndopandakazotanga kuridzana Fred Manjalima anonzi Kapfupi uya uya ndopatikazorekodha imwe song inonzi Mainga albhamu rese iroro ndindairidza bass guitar ndakazosiyanawo na Fred Manjalima mandobva ndazongenda kushanda na EOKZ rinati chakata pa2014
vari kuitambira sei veruzhinji mimhanzi yamuri kurova
muziki vanhu vari kuitambirawo zvakanaka but unongoziva sei vanhu tei tichangotanga also zvinonetsa kuti zvinyatsokugamuchirika but nhamba yakawanda yevanhu tiri kunzwa vari kungova pamacomments yekuti zvinenge zviri kubuda mukuratidza kuti zvinenge zvinoita
mamwe matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges yatinawo akati wandei chaizvo munoona saizvozvi music industry mazuva ano yalolo haichanyanyasopa mari zvaitika kumashoo sofa chinotongoitisa mari music kunyanya mashows kuti makanoridzawo mashows munowanawo 1 2 3 unoonawo mari yechingwa nekudai nekudai but tinonyanyoitika zvekushandisa ndo zvinenge zviri kutinetsei kuti mainstruments nechichichi nevanokwanisa kuti promota mapromoters vanokwanisa kutibatsirawo pazvinhu bcause nyaya inozodiwa inyaya yemari kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nekutiitiwo mavideos zvine zvida mari saka ndozvakanyanyotishotira zvinhu nyaya mainstruments
vangade kushandawo nemi kukubatsirai kukuhayai vanoda kuridzirwa vanokuwanai kupi
vanoda kutibata tinowanika pamasocial media ipapo tinowanika kunyanyanya pafacebook yakanyanzi taurai pinda T1 kumberi kwacho YouTube iriko yakanzi T1 music bass guitarist then phone number dzatinonyanyokubatika ndidzo dzinoti 0785087145 ipapo hatiwanzoshaika mafoni acho havanzodzimwe zvavo
mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu woti kudii
mashoko edu kuvatsigiri ndeyekuti tinokumbirikisawo chaizvo vatsigiri vamwe vasati vativiva nevanotiziva kuti mugone kuramba muchititsigirawo zvakanyanya hatina zvatiri kana imi vatsigiri musipo
wasa friday chitipai kamwe chete timborova magitare nasi
sambo katiri kuona kuti kanenge kakuratidzi kari kufarirwa nevatsigiri kanonzi ndichakuchengeta songo iyoyo takaimba takabatsirwa namakingwazi ndiye akaita featuring songo iyoyo
aiwa tinotenda vateereri naT1 tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeisindebele ini ndini Blessing Zulu. Soku isika.